Inini naitwa Messi Mazimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko. Tikada kutarisa Black Granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti singatonyatsoziona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka hadzina kumira zvakanaka saka zvinonipa mubvunzo wekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi tiri kutadza papi isusu todini sevanhu vemucommunity
ini ndinoitwa Steven Zenda ndabva kuwadi 19 kuchije kuchibeta kudzasuku sisimesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo pandandoda kuti ndiziwewo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri wesomething muno mamutoko nyaya yegranite inobenefita maconstituents ese here kana kuti emamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko granite inobenefita 3 constituents idzodzi here kana kuti inobenefita 1 constituent inowa ine mamines yai at granite
mabvunzo akanaka chaizvo hanzvadzi isu handisi kuona kuti granite iri kutorwa ichiendesa kuna Germany kunzvimbo dziri overseas pure sereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko saka mamutoko munomu kuti singoti one constituency iyoyo chete ibenefiteka ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena zvichinyatsokuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri paneimwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita including Zimbabwe yachona tisatotomboenda kunze kwesoko nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma but mari yaya iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo
ndinoitwa David Chakombera inini yangu haisi hausi mubvunzo asi kuti ndakutaura nevanhu vekwamutoko Black Granite yakangofanana negold yakangofanana necopper yakangofanana nemadiamonds takawana madiamonds I think roughly around 2009 kuvazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yawana upfumi Botswana iri kurarama nemadiamonds asi distributor upfumi huyahuyahu zvakanaka inini ndotanga nekupokana futi nepfungwa yekuti Black Granite nemhaya yekungoti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko Black Granite ndeye munhu wese wemuzimbabwe munhu wese wemuzimbabwe anofanira kubhenefita kubva kuBlack Granite but chinoti tadza kuti tibhenefite kubva kuBlack Granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii ndomubvunzo wandiri kufunga kuti tingadai tiri kutobvunza tingadai tiri kubvunzana